Zvine zvitane makore makumi maviri tine zvirango zvatakapiwa neAmerica, zvirango zvisiri pamutemo nokuti hazvibvumirwe zvirango izvo zvinei United Nations. Tinotenda zvikuru zvaitwa naPresident Ramaphosa nekuti vanozviona kuti Zimbabwe iri kukanganisirwa pane zviri kuitika izvi. Unozviziva futi iwe kuti SADC yakatora matanho ekuti zvirango izvi zvibviswe ende ndosaka tichipemberera iye zvino muna October kuri kubviswa kwemasanctions aya, chidanho chakatorwa neSADC. Saka zvinotendwa zvikuru zvatiri kuitwa isu nemutungamiri weSouth Africa nekuti takavakidzana naye. Ende unofanira kuzviziva futi kuti masanctions iwawawa ari kutokanganisa mamiriro eupfumi munyika dzeSADC.
Mungatsanangura here ipapo?
Nenyaya yekuti Zimbabwe inodyidzanawo nenyika dzakaitenderedza. Saka ndosaka vari kukurudzira kuti masanctions aya abviswe. Tinotenda zvikuru kuti nyika dzese dziri muAfrica, nyika dzese dziri muSADC dzinoti sapota panyaya iyoyi, kusanganisira nyika huru dzakafanana neChina neRussia dzinoti sapota. Saka
muri kutarisira kuti nyaya icharamba ichisimudzwa here kumusangano uyu?
Vamunangagwa vachataura futi panyaya iyoyi yekuti masanctions awa asina kuiswa pamutemo, atinoti muchirungu illegal sanctions, anofanira kubviswa kuti nyika yedu ifambe zvakanaka.